mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 26 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zana nemakumi matanhatu nevatanhatu 166. Sangano repassengers association of zimbabwe rinoti riri kushamiswa kuwana vanhu vanobisa mamasiki uye vachidya vari mumabhazi nomumakombi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zana nemakumi matanhatu nevatanhatu 166 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nemumwe nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 6196. Nezuro vanhu vanoita zana nemakumi maviri nevatanhatu 126 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe. Pavanhu ava zana negumi nevatanhatu 116 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe. Vasere vanonzi vakadzoka kubva kuBotswana uye vaviri vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi mapfumbamwe nevatatu 93. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevapfumbamwe 29 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine gumi nevasere vakafa necovid-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe 4961. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nemazana manomwe negumi 1,196,710 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi maviri nezvisere negumi nevana 28,014. Vapora vadarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevaviri ane mazana masere nemakumi matatu nevatatu 922,833. Sangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha repassengers association of zimbabwe rinoti harisi kufara nezvariri kuona zvichiitwa nevanhu mumabhazi nemunyichovha. Mutungamiri wepassenger association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vamwe vanhu vanobisa zvokuvhara mhuno nemiromo kana kuti mamasiki kana vapinda mumabhazi kana mumakombi. VaGoliath vanoti izvi hazvifaniri kuitwa vachiti hazvisi pamutemo. VaGoliath vanokurudzira vanhu kuti pari zvino varege tsika yekudya pavanenge vapinda mumabhazi nemumakombi.
Ongororo yatichangobva kuita kunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri munyika zvinoratidza kuti vanokera mabhazi nemichovha yezuko vakawanda. Vanoti kana vakwira mumabhazi imomo vamwe vacho vanobvisa mamasiki vandaaderedza. vototanga kutaura nyaya kana kuita zvavanenge vachiita vari mubhazi imomo kana muchovha. Uye zvakare pamabhazi terminals vanhu vari kubvisa mamaski. Zvinewo zvine njodzi zvikuru. Zvine njodzi pakuti vamwe vanotaura vachifemera vamwe, vamwe vachibuditsa rute kana kuti tumadroplets tunozoita kuti vanhu vabate COVID-19.
Imi se Passenger Association of Zimbabwe mweta se nenyaya iyi.
Chikuda kuzivisa vatinotuma passenger kana kuti vafambi kuti imhosva kubvisa mask yako mubhazi kana kuti public place unogona kutosungwa wakatinobhadhara faini. Izvi zvinhu zviri kuitika. Changoti tichizivisa nekuti vanhu ngavagare vakapfeka mamask avo kana vari mumabhazi kana pazviteshi zvebhazi. Kana uchida kudya unoenda panzvimbo paunomira wega wotanga kudya. Wapedza kudya wozouya pabhazi ukwira bhazi. Kudya mubhazi zvakare pari zvinhu kubvumidzwe nemutemo uripo wekuchengeta vanhu mucorona virus. Tinongoda kungozivisana kuti tigare takazvichengetedza pakufamba nguva dzese.
Avo vange vari mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7. Chitevera kudzingwa basa nebato reMDCT kwevamiriri veMDC Alliance mudunhu reBulawayo. Vatsigiri veMDC Alliance mudunhu iri vari kukurudzira bato ravo kuti rivatungamire nekuvabatsira kuti vasvitse zvichemo zvavo kumatare edzimhosva kuti vanhu vavakavhotera vasabviswa pachigaro. Mutauriri weMDC Alliance mudunhu reBulawayo vaSwithen Churoza avo vaudza Studio 7 kuti vari mukuvanda mushure mevanhu vasingazikani vakasvika pamba pavo usiku vachipatsvaga. Vanoti nhasi nhengo dzebato ravo dzinenge dzichifamba munzvimbo zhinji mudunhu iri dzichibatsira vanhu kusvitsa zvichemo zvavo kumatare edzimhosva.
Vanhu vari kutsutsumwa, vanhu havasi kufara, vanhu vari kutiwa havana kuvhotera maikupe, havana kuvhotera vanhu vanofambidzana namaikupe. Vanhu vari kutiwo vanoda kuti Nelson Chamisa. Vanhu vakawanda vauya kuhofisi vachida kuti vapuwe mapepa ekuti vaende kuhigh court kuti vanorwise gazeti yaitwa neZEC, Zimbabwe Electoral Commission. Asi chatatadza kuita ndechekuti tikamuchire zvichemo zvavo zvese nekuti vanhu vengu vakawandisa. Muziva mazuva ano kune COVID-19, coronavirus yakauya, saka mitemo inenge isingabvumi kuti tibatsire vanhu vakawanda nokuti pakazosvika mapurisa nyaya ichona inongozodini kunetsa. Saka ndingangoti ndopamire vanhu muno muBulawayo. Havasi vanhu vekuBulawayo East sekutaura kwaita vamwe, ndingangoti vanhu vakazara madistrict ese.
Saka inimi sebato reMDC Alliance muno muBulawayo muchaita sei nenyaya iyi?
Mangwana tinenge tichienda kumadistrict tine mapepa kuti tione kuti tinozvifambisa sei kuti zvichemo zvavo tizvitambire, uye tione kuti mapepa aendeswa kuhigh court kuitira kuti nyaya irwiswe, sekuti hazvisizvo zvakaitwa musadzo za2018 naizvo zvaidiwa nevanhu musadzo za2018.
Avo vange vari mutauriri weMDC Alliance mudunhu reBulawayo vaSwithen Churoza vari parunhare kunzvimbo yavasina kudoma neStudio 7. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanozviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya vanoti vanotambira danho rehurumende rekuti vawaniswewo mikana yokubatsirwa nehurumende kuburikidza nekambani yeNational Social Security Authority. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro akanaka evanhu vaPaul Mavhima vakati hurumende iri kuronga kubatsira vanhu vanosvika mamirioni gumi kusanganisira vanozviitira mabasa emaoko vachiti vakakanganiswa nekusanaya kwemvura zvakanaka kwemakore maviri adarika uye kuvhiringidzwa pavakaitwa mabasa avo nechirwere cheCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7, Abata vaMalaya.
Tinoti hurongwa uyu hurongwa hwakanaka ndochinhu chakakosha kubvira nekubvira chatanga tiri kutaura kuhurumende yedu kwemakore kubvira nofunga muna 2002 organization yezvichiya yatangwa kuti vanhu vemabasa emaoko vanoda kuti vave vamwe vanoonekwa sevanhu vari kubatsira mupundutso yenyika kana kuti mune zveupfumi hwenyika vasingatorwe sevanhu vanoita kunge mbavha munyika. Saka chidanho chakutorwa nehurumende ichi tiri kuchigamuchira.
Zvii zvamuri kutarisira apa?
Shungu yedu pakuchigamuchira ndeyekuvimba kuti haisi nyaya yekungotaura nje asi zvavari kutaura zvive zvinoitika. Pamusoro paizvozvo tiri kutaurawo kuti chakanyanya kukosha inyaya yekuti vanhu vemabasa emaoko vave vanowana kuchengetedzwa kana kuti protection pabasa ravanoita, vakwanise kuva vanhu vanoshanda vachiziya kuti kana vasvika panguva yekukwegurawo vanogonawo kuenda pamudyandigere sezvinongoita vanhu vanoshanda vari kumakambani makuru, vavewo nemukanawo wekupiwa kana yatinoti medical insurance kuti vawane mukana wokupota vachienda kuzvipatara vachinorapwawo zvakaringana, vawanewo tekare mukana yatinoti financial inclusion.
Munorevei apa? Mungatsanangura here
mukana wokuti vakwanise kukweretawo mari kumabhengi vachivandudza mabhizimusi avo zvakanaka vachiisirwawo interest inokwanisa kuti vakwanise kubhadhara mari idzodzo mabhizimusi avo achipfuurira mberi. Chimwe chacho ndechekuti vakwanisewo kurangarirwa sevanhu vanoshanda vachikurudzira kana kupundutsa mamiriro ezvinhu enharaunda dzavanogara kuti dzive nharaunda dzine upenyu huri nani. Tinoda kuedza kuti hurumende yedu ikwanise kubvisa nzitsika yanga iriko kumakore apfuuraya yekuti vanhu vemabasa emaoko vanoshungurudzwa nemapurisa voshungurudzwa nemakanzuro vachinzi vanhu vari kushanda zvisiri pamutemo.
Munenge muchida kuti mubatwe sei apa?
Ngavazivikanonzi vanhu vanotoita kuti nyika ibudirire ndo zvatiri kushuvira kuti hurumende yedu sechidanho chairi kutora ichapfuurira mberi nechidanho ichocho kuti chizadziswe zvinoita kuti vanhu vese vemabasa emaoko vawanikwe vachafara pamabasa avanoita.
Asi muri kukwanisawo here kugara matare ekuziya nyaya dzamuri kutaura idzi?
Mumatare ari kuzeya nyaya dzevanhu vemabasa emaoko mamwe acho tiri kugara, mamwe hatisati taakugara. Asi chiri kuitika ndechekuti pane mashoko atinoshambadza nguva dzose tiri kuona kuti hurumende yedu kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana vaakupota vachiteverawo mashoko atiri kushambadza. Nyaya yekuti munhu anoramba achikurukurwa nezvake iye asipo ndo yati kuda kuti igadziriswe kuti panokurukurwa nyaya dzevanhu vemabasa emaoko maorganization anomiririra vanhu ava inzira yekuratidza kuti vanhu vakarongeka. Ngatishedzwewo patafura iyoyo tokurukurawo nyaya dzacho tichipananawo pfungwa dzinobvawo kuvanhu vatinomiririrawo. Vane pfungwa dzakanaka dzinotoita kuti zvinhu zvifambe zvakasimba chaizvo.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. tarisa zviri mapepa nawo anasi. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachikurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vabvume kuti Zimbabwe iri mumatambudziko makuru uye kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika. Vachamisa vanoshora vaMnangagwa vachiti havabvumi kutadza kana kukonewa kwavo asi vanopomera vamwe vanhu mhosva yekukonewa kwavo. Chronicle rinoti bazi rezvedzidzo dzeprimary nesecondary rinoramba mashoko ari kutaurwa pasocial media ekuti zvikoro zvichavhurwa mwedzi unouya musi wa2 Gunyana, richiti zvikoro zvicharamba zvakavharwa kusvika hurumende yataura kuti zvivhurwe. MuDaily News vamwe vevatungamiri vakaronga kuratidzira kwaifanirwa kuitwa mwedzi wapera musi wa31 Chikunguru vaObed Masaraure navaGodfrey Senengamu vanokurudzira kuti paitwe hurukuro. NewsDay rine nyaya yokusungwa kwemumiriri weBinga North muparamende Prince Dubeko Sibanda veMDC Alliance vachipomerwa mhosva yekugovera vanhu mamaski akanyorwa kuti ZANU-PF must go, zvichinzi vari kukurudzira vanhu kuti vaite zvemhirizhonga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuoneka ndiri kuno kuMozambique, ndiri kuMozambique asi zviri kuitika kuZimbabwe manyi ndozvazviri kutishamisa kuti chii chiri kuitika kuZimbabwe nekuti tisakambovarama kuZimbabwe. Dai maita kuti muitise simba wana wekuZimbabwe kuti agare murunyararo, tatenda.
I'm sorry, vamire sitekeveni ndonzi Richard. Ndatiti hurumende iri kuti iri kurwisa chirwere cheCOVID-19. Kurwisa here chirwere chikanti vanotochifarira muno vachidzvinyirira vanhu vachibatira vanhu vachitiri mukorona vachibwisa vanhu vachitidi sei vachizoisa sikala muna vanhu vakabatwa chirwere cheCOVID-19. Nendira mwari kutochida chirwere chacho kakuti wawana kuti wauraya vanhu nacho chirwere chachocho mange sikala akafa.
Makadipa Joseph apo ini ndoda kungotaurawo ndichizivisa vanhu vari mumajera vachimuma ngavari bvume navasikana tingavasabati chikafu chemumajera umu nokuti pane watotitaurira kutoti vakuru wacho ikoko vekumaprizena varikatopiwa poizini yekuti yavaisire wase saka please ngavasadyeba chikafu icho tiri kutaurawo ndiri muHarare.
Murai makadiko vanhu vekusitudio ini mbuya mberi ndinoda kubvunza kuti ko zvino kana imo muZimbabwe makungoti koso wasungwa koso wasungwa choponerepi toita sei isu tembere hatina zvatinoziva nokuda kwekuti tinototya kana takatarira vari kusungwa vasina mhosva vanasikara vanani vose vari ngonzi vakuisiwa kuchikurubhu zvino ingave nyika iyoyo kana ivo vanotonga vacho havaoniwo here pane mhosva nepasina.
Mangwanani vashamarari vestudio 7 nemuvateereri vari muZimbabwe nepasi rose, mangwanani ndoda kutaura pamusoro paBishop Nyiriya Mutendawa veisangano reZPC. Havana kodzero kuti vataure kana kutuka vabhishopu vekatholiki avava nepamusoro pekutorwa kodzero dzevanhu. Ivo ndemumwe wemunhu ari kutotyora kodzero dzevanhu. Endai pagoko apa pachisu nemangwe vanofanira kuti vatoongororwa ivo pachavo. Ndemumwe wemunhu ari kutotyora kodzero dzevanhu, haasi kutoita zvechechi zvaari kutoita, hazitori munhu wechechi. Bishop Nyiriya Mutendawa vanofanira kutoongororwa ivo pachavo pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu. Vakanangana naivo. Come to Goko and see what is happening here. Masira kureva Goko.
Manhero akanaka vakumanyitonga kandimire inowana mukomatano kawande. Ini zvinoitwa munyaradzi kaoke turi kuno kubrids Glenfondein. Tinoda kumboudzawo vakomana vedu veami avo vana veZimbabwe nekuti ami yedu ngaisimure isonungure vana veZimbabwe isiye tsika dzokushandiswa neZANU-PF vachipiwa mari dzisingaenderani nebasa ravo nekuti onai izvezvi izvi kudzimirira wanyanya zvingadai ngeavo vakasungwa vana vupoisi ngono na job scala. Jesus, varukurambi za madzibai avo kuti vai great chikafu majere kwavari. Ili nawe kuti varikuda kuvapa chikafu chekuti vaitika firambiri. Hazvina kunaka zvavarikuita izvozvo, ngavazive kuti zvichapera. Hakuna chinhu chisingaperi, Mwari chete vane nyasha, vachatisunungura. Ani ngaisvinure nokumbira isunungurira vana veZimbabwe, isiye tsika dzokushandiswa nezanupiefu. Ndatenda.
Magadini magadini muri yeZimbabwe vashamarari vose veStudio 7 magadini zvenyu kwamuri kuchando uko ndinafira kureva izvo zvinotaurwa mukunzi pane chinonzi freedom munyika hamuna tikatarisa chizema vanatendaisa vanhu vose vakawanikwa vaine mapepa akanzi hashtag ZANUPF must go asi havana kumbosungwa kana kunzi vakonzera kusagadzikana munyika. Izvi mhosva dzose dzinopiwa veMDC Alliance kuti ndo vakatyora chete maregulations eCOVID-19 regulations. Sei hakuna kana weZANUPF kana wekwakupe kana ane zvake anonzi ari kusungwa majournalisti chete naAlliance ndo vari kutyora mutemo. Zvinotoshamisa kuti Zimbabwe yese ndivo chete vanobatwa nemhosva, ruzhinji rwenyika rusina kana mumwe chete anopomerwa nhaka. Sei zvakadaro? Matare aifanira kuzviona, kureva kuti Matare acho haana divi, ane divi rimwe chete, haana kurerekera kuzvido zveruzhinji kana kuenzanisa.
Magadini kopa Studio 7 kunotofara. Ane ndini John Jauge apa paSouth Africa, ndiri kuMpumalanga. Ndoda kungotaura hangu pamusoro peopposition party kuti vanofanira kushandisa imwe method besides kushandisa imwe method kuti hurumende ive pachikara. Zvemadhemo izvi ndoona kunge zviri kushanda ini, because dai vatsvaga dzimwe nzira dzinenge dzakati ngwarirei kusiya kwekudemonstrata, because demonstration iri kungouraya vanhu nekurovesa vanhu. Saka chinotoda kusimba chaiko kuti pave neshanduko, because demokrasi vanoitaura pamuromo but human rights vari kungomupunyikidza every hour every day. Saka dai paiva nemamwe maitiro, nevesadhiki vanofanira kupindira vaine dzimwe methodi dzakangwara, kwete kungoita sekuti vari kungoitawo zvokuzadzisa chirevo. Ndatenda hangu paStudio 7.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mabatirwo ari kuitwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 muAmerica kwave kukonzera kuti nyika zhinji dzimbomira kutambira vashanyi vanobva kuAmerica. America ndiyo nyika ine vanhu vazhinji vari kubatwa nechirwere ichi, uye ine vanhu vazhinji vari kufa nacho kupinda dzimwe nyika dzose. Kana tichitarisa uwandu hwevanhu pasi pose, America inongove nevanhu vanoita zvikamu zvina kubva muzana, asi vanhu vane chirwere cheCOVID-19 pasi wose vari muAmerica vachisvika zvikamu 26 kubva muzana. Dzimwe nyika dzinoti America haisi kurwisa chirwere ichi nesimba, naizvozvo dzave kutya kurega vanhu vekuAmerica vachipinda munyika dzavo. Vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti nyaya iyi haisi yezve coronavirus bedzi asi ine zvematongero enyika mukati.
Chinhu chanyanya kunetsa munyika yeAmerica ndechekuti COVID, chirwere cheCOVID. America inova ndiyo nyika yakanyanyisa kuita vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere cheCOVID. Ndiyozve yakanyanya kuenda pamusoro pokuti vanhu vakafa nenyaya dzeCOVID. Saka mabatirwo akaitwa chirwere cheCOVID muAmerica akaita kuti chive chinopararira zvakanyanya. Saka dzimwe nyika zhinji dzinenge dzichitizwa. Vanhu vari kuAmerica vane vazhinji vavo vanogona kunge vaine chirwere ichi. Saka vakauya kunyika dzavo zvinogona kuita izvo kuti vaparadzire chirwere muvanhu vavo. Saka ndozvinhu zvaaita kuti tisvike patava apa pakuti dzimwe nyika dziri kuti emire America dai mambogara ikoko kusvika makontrola chirwere ichi nokuti ikoko chakanyanya.
Saka izvi zviri kutoshanda here izvi? Munoona sekuti zvinobatsira kana tikatarisa kuti America inobatsira dzimwe nyika muzvinhu zvakasiyana siyana zvakawanda wanda, munoona sekuti kurambidza vanhu kuAmerica kupinda munyika idzi kunobatsira here?
Kuti zvinobatsira nyika idzi here kana kuti hazvivabatsiri, tinoona sekuti hatinganyatsoziva nokuti chirwerewo kune dzimwe nyika changa chiri chakaitika asi vakanzi vakwanisa kuchikontrola. Asi mazwira atinoita mazuva ano ndechekuti kune dzimwe nyika chirwere ichi chava kutanga futi kudzoka. Asi handifungoti tingati tiri kudzoserwa nevanhu vanenge vachibva kunana America. Kungoti izvazvo I think zvinenge zvasangana nekuti dzimwe dzinenge dzava politics. Kana takatarisira mutungamiri weAmerica unova munhu angati asinganyanyi kubata nevamwe zvakanaka. Saka zvinogona kunge zviri izvo zvokuti dzimwe nyika dzinenge dzakungotsiva kuti haimaita chirwere chakadai. Saka hatisi kukudai kunyika kwenu sekungoitawo kunomboita vaTrump kuti vanomborambidza dzimwe nyika kuti vauye kuAmerica.
Mataura nyaya yekuti zvinogona kuvavo nezvematongerwo enyika mukati, izvi zvinoitei kuna vaTrump zvekuti hurumende dzedzimwe nyika dzinoramba kutambira vanhu kuAmerica? Pane zvazvinoita here kuna vaTrump semutungamiri wenyika?
Ivo pachavo zvinogona kuita kuti vanhu vemuno muAmerica vave vanogunun'una neutungamiriri hwavo kuti honaima kuti kanganisa kudi kudyidzana nedzimwe nyika maererano nemashoko amunosipotaura. Kwozoita ivo vaTrump munhu unova une yatingati pride. Saka vakaona dzimwe nyika dzichiita saizvozvo, ivo kazhinji kavo reaction yavo ndeyekuda kuita fight back. Saka panogona kuita eko yatingati vicious cycle yokuti inenge yaatsvaro achiitana tsvatu.
Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kaende piko kambo kadoza kuna msakavu piyo farai macheka shunguwa yedi ya pera chungo tarisa zange ziri mnauza nasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari zana nemakumi matanhatu nevatanhatu 166. sangano repassengers association of Zimbabwe rinoti riri kushamiswa nevanhu vanobisa mamaski uye vanodya vari mumabhazi nemumakombi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.